Ayo azvichani kuti nekumira kwakaita nyaya dzemasengerwo enyika muno mamanejirwe anoitwa ikonomi yezimbabwe nyaya dzecorruption dzanotiyeku inoziva kuti sarudzo dzakachena haihwii saka yaona kuti sarudzo dzakachena haihwii iri kuzama kumanipulata the voters roll iri kuzama kumanipulata the zimbabwe electoral commission by capturing it instead of using the official institutions like the central organization like the Zimbabwe Army, they've created a shadow organization called the Forever Association of Zimbabwe, which is a hybrid of the CIO, the Army, the Zana. I don't know if I'm a primary election with Zana. That's why I'm a primary election with Zana. I'm a primary election with Nika. Victoria Bass and Lutheran Zimbabwe Electoral Commission. And Zimbabwe Electoral Commission, yakanyarara yakati because yakakechiwa nesistimu.
Kana muchiti iri mumaoko kana kuti muhomwe yefaz munenge muchireve varwanya mungapa muenzaniso sei muchidaro?
Tinotaura kuti izvo zeki rango yezita ichiti inorwana maelection. Maelection pamutemo in terms of the constitution anorwanwa neZimbabwe Electoral Commission. But Zimbabwe Electoral Commission yatorwa nechibato chinonzi FAZ chinotungamirwa navatapfumanei deputy director wecentral intelligence organization kuti irane maelection on behalf of the Zimbabwe Electoral Commission zvichiitirwa kuti Zanu ihwine maelection nechikopokopo nenzira dzidzidzo nokuti kuti iinde kumaelection akachena asingabudikizi ari pajekerere Zanu haichakwanisi kuti ihwine maelection muzimbabwe mune kuti kwekubira saka FAZI basa rayo ndirokubira ichimbunyikidza vanhu kumamisha uku ichiannaunza nemaresult echeki nechazvonapatiyata pana munagazi nekuti sarudzo dzee dzibuda mu it will be one of the most contested elections since Rhodes or since the Crimean War in 1890.
Ko zvatiri kunzwa vamwe vachiti aiwa FAZI ringoriwo sangano rakazvimirira haridyidzane nevasori.
Aiwa hazvigoonika riri sangano rakazvimirira rinondopinda. Pane sangano rakazvimirira rekuva zvakafana neZimbabwe Peace Project kazi zvakafana neUnirand NGO Forum rinokwanisa kuti ringe richindoudza Zeki Zvopita rinokwanisa kupinda mapolling booth nhingiri eZimbabwe Election Commission panoitwa voters section richiudza vanhu Zvopita rinokwanisa kunge rine voters roll rinorwana maelection eZanu makamborindwa kupi kubva nguva yamugabe kana kubva nguva yasimi makamborindwa kupi izvezvo ibato revasori